A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, October the 31st, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're speaking about the first round of the national vaccination program against polio for children under the age of 5, which started on October 27 and was supposed to end yesterday, although in some areas, some health workers are continuing with the program. Nasi muchirongwa tiri kutarisa urongwa webazi rezveutano wekubaya vana vese vane makore mashanu zvichidzika nomba yekuvadzivirira chirwere chemheta makumbo kana kuti polio munyika. Chirongwa ichi chekutanga change chiri kutarisirwa kupera zviri pamutemo nezuro, asi vashandi vebazi rezveutano vachiri kudonedzera vana nomba iyi munzvimbo dzavakatadza kusvika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Hurumende inoti inoda kubaya vana nhomba iyi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana, kubva pavana vanosvika mamiriyoni maviri vari pasi pemakore mashanu. Urongwa hwechipiri huri kutanga musi wa 1 zvita kusvika musi wa 4 zvita. The Minister of Health and Childcare says it is targeting at least 95% of the more than 2 million of under fives in the first phase of the vaccination program. The second phase will be conducted from December 1 to December 4. Government is urging parents to allow their children to be administered polio vaccination. Deputy Health Minister John Mangwire speaks about the program.
Fellow Zimbabweans, to address you today as we mark yet another significant milestone in the delivery of a life-saving vaccine to children by the government through the Minister of Health and Child Care. Today we officially launch a mass campaign to vaccinate and protect all children under the age of 5 years in Zimbabwe against polio. Polio is a dangerous disease which causes debilitating paralysis and death, particularly among children, and is targeted for eradication globally. No polio case has been reported in Zimbabwe so far, and vaccination remains the main strategy for us to mitigate potential importation of this disease. The national polio vaccination drive, which we launch today, is being implemented in close collaboration with four other countries in the region, namely Malawi, Mozambique, Tanzania, and Zambia, in the spirit of regional integration. It is part of a raft of public health measures we are implementing to respond and mitigate the impact of the reemerging polio outbreak so far reported in Malawi and Mozambique.
That there was the Deputy Minister of Health, John Mangwiro, speaking about the program. As we continue our coverage of polio vaccination, let us hear the latest from our reporter, Mavis Gama, in Harare.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempilakahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siyamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempilakahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle, ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma, okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio, eMozambique lapha next door lati seyatholakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-jackson awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio, wenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabe ngasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babengasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babengasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempilakahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa ukuthi abaningi bona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio. Ukugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke.
We were hearing there from our reporter Mavis Gama in Harare speaking about the polio vaccination program. We are also now going to go to our other reporter, Nunurai Jena, speaking about the situation regarding polio in Mashonaland West. That day was our reporter Nunurai Jena speaking to a woman in Mashonaland West who was urging other mothers to also take their children to get the polio vaccination. But for now, let's take a short break and please don't go away. We'll be right back.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. So you can literally drop a comment there and we'll be able to read it live. We are also live on YouTube. You can go to VOA Zimbabwe. Studio 7's Rutendo Mawere also spoke to Dr. Tendai Mutandwa on what cataracts are.
Kufurikiza namba itanga takatarisira. Isu takataka tarisira kutukucha operate wano mshika 500. Azikuta ora kune zo shuma buku medu matuwe ne wano wakutufura churu. Na iso zoti chato pinta basa kugurucha iso. Reku wana kuti panopera 500 wacha operate kwa wese ni urongwa kwedu. Azivamu watu 500 wacha fura. Tikatenda urongwa shepatra. Wakuna kuti wese wa operate. Hapana watu nuda uri chumuzo seri kumpa asina kubasiwa.
Saka operation ichatanga musi wani uye ichapera rini muchi operate vanhu vangani pazuva?
Tichange tichioperate vanhu 100 pazuva. Saka kutanga mangwana mufuro kusvika nechishanu.
We were hearing their point of correction. We were hearing there from the spokesperson for Parerenyatwa, a group of companies, explaining about the people that actually came in for the program. But we will now take you to Dr. Mutandwa explaining about cataracts.
Tsanga kana kuti shanga kana kuti cataracts pachirungu kucheneruka kunoita muziso. Tinozviona zviri mukati meziso. Pasiso pedu vakatarisa tine mboni, which is the clear part, pakachena rinoita kunge grass, and then mukati mune lens. Saka lens iri rakachena kana kucheneruka ndiyo yatinoti tsanga pachisona. Saka inonyanyoitika muvanhu vakuru, ndo the commonest age group. Asi tinogona kuita zvemuvana, vanogona zvarwa vaine tsanga kana vaine mainfections anenge aripo, kana kuti ziso rakakuvara, kana kuti ziso rakazvimba. Muvanhu vakuru maonero anoita kuti vaane tsanga kuona kwako kunoenda kuchidzikira mbichana mbichana. Kutanga uchiona zvakanaka wotanga wagona kunge zvinhu zviri kuita kunge zvine mhute, hazvichanyatsooneke zvakanaka, zvoramba zvichienderera mberi kusvika wasvika padanho rekuti hauchationi zvachose. Saka ukaona zvadaro usaoni zvakanyanya, unoda kuti uonekwe nemachiremba. Toita matest acho tarisa kuona kuti tsanga itsanga here zveshuwa, ende kana iri tsanga inogona kubviswa. Yakasabviswa tsanga unogona kutorasikirwa nekuona kwako. Ende pamastatistics, I think macataracts ano accounta for blindness muvanhu vakawanda muno muAfrica, especially muma developing countries. Nenyaya yekuti vamwe vanoshaya maresources kana kuti tadza kutoziva chaizvo kuti munhu ane.
That day was Dr. Tendai Mutandwa explaining what cataracts are. Studio 7 also spoke to some of the patients who had traveled far to be registered for the operation. Let's hear what they had to say.
Koshera chiropo chakanaka zvokuti vatifungira nzira yakanaka yakubatsira isusu tisina mari dzacho uyezve nokukura. Tikakura zvino kuti tive tinozobatanidza mari dzokunobviswa kumabvazvo hazviite, tinotokundikana. Saka iyi programu iri kutotishandira zvikuru, tinotenda zvikuru zvakaitwa nehurumende.
Nenguva yakakura sei maziso enyacho?
Maziso angu kubva 2017 takatioparetwa 2017 rimwe racho. Saka iyezvo ndauya kuzokoparetisa rimwe, harichaoni. Kana ndakakutarisai ndikadai handisi kukuonai, ndikuona kubichana. Ndonzi Sibusiso Kanye, ndobva kuGuruwe.
Saka mauya nguva yepanapo?
Ndasvika kusena 6.
Another patient, Mbuya Elsie Mwenzi, also shared her experience with our reporter, Rutendo Mawere.
Elsie Mwenzi, inobve kwaMutare, ndakashira ichi chirongwa.
Sei machigashira, zvii zvamafarira?
Totore kwekufarira kuti uya henyu mutore yamutengi. Uya henyu ndimurape. Makambozvionekwa, hatina kuzviona basi tinozvifarira zvakanyanyisa. Ungareka kufarira zvakadai munozoite zvakadii? Tazvifarira, tazvigashira.
Saka chii chamunoda kuitwa nhasi?
Ndaite mubatsirwe dziso. Dziso riri handioni, harioni. Rimwe racho iri rakambogadzirwa. Rimwe racho riyariwoni ndikatodai, ndinogona kuita mudhuri zvemwakapfeka zvezvi. Unatsogona kuti munhu hatishoni.
That there was Mbuya Elsie Mwenzi talking to Rutendo Mawera of Studio 7, recounting how she had traveled all the way from Mutare to make sure that she comes to register for the program, and that she said, you know, when she closes one of her eyes, she can't see properly because it has a cataract. For perspective, we are now joined by Dr. Simbiso Ranga, a Zimbabwean doctor based in North Carolina here in the United States. Welcome to the program, Dr. Ranga.
Hello, Marvelous. Thank you. How are you doing today?
I'm doing
thank
good.
You for me in the program.
Yes, I know you're very busy, but we're not going to take up too much of your time. We've been discussing here a program that has been launched by the Zimbabwe government, the Ministry of Health. They've launched a polio vaccination program for children under the age of 5. And then also Parenyatwa Hospital, just yesterday, we're registering people to have their cataracts operated on. Let's start with the vaccination program for polio. What's your view? How common is this disease, polio? We heard earlier on that it had been eradicated, but we are now seeing a vaccination program being started in Zimbabwe. What does this mean?
Marvelous, the issue is that we have had polio outbreaks recently. Mm-hmm. Yes, polio had been eradicated for a number of years now. But due to a combination of factors, including the recent COVID-19 outbreak, which resulted in some of those vaccination campaigns slowing down across the world, that gave rise to a few cases of polio. And any children are vulnerable. So I think a program to accelerate vaccination in children in Zimbabwe is a great program. I think that everyone, every citizen should participate, make sure all the kids are vaccinated.
Tombo pinda murimirwa mai Dr. Rangatiti, zvirongwa zvakadai sezvekubaisa vana nhomba dzepolio, zvakakosha sei munyika? Takatarisa kuti hurumende iri kuti iri kuda kuti vana vane makore mashanu nekudzika vawanikwe vachibaiwa nhomba idzi.
Chakakosha ndechekuti polio chirwere chekuti munhu akachiita anoita kuremara kana zviya zvokuti rimwe gumbo rinooma. But chirwere chokuti kana munhu akabayiwa nhomba, vana vakabayiwa nhomba sezvagara zvichiitwa makore ese, chirwere changa chisisipo kusvika mazuva makore maviri or so apera nenyaya nechirwere checovid-19. Chakaita kuti mamwe maprograms aisiitwa aya ekuti vanhu vabayiwe nhomba, vana vese vabayiwe nhomba, aenderere asarire kumashure. Saka nokudaro chirwere chakabva chawana mukana. Haisati chanyanya kupararira zvacho zvakanyanya, asi tikasabayiwa nhomba chinokwanisa kudzoka chichitoafekta vana vakawanda muZimbabwe. Saka ndinoti programu yakanaka yaiitwa nehurumende kuti vana vese vabayiwe nhomba yepolio.
Kana paine vamwe vari kuteerera nyaya kumamisha, tinomboona kuti kune dzimwe dzisvondo havabvumidzwe kuti vana vadonhedzerwe mishonga iyi kana kubayiwa nhomba dzakadai sepolio. Mungape kurudziro yekuti chiisa chiremba, zvakakosha sei kuti vabereki vawanikwe vachiendesa vana kuti vanobayiwa nhomba iyi?
Ndinoziva Marvelous kune vakawanda nenyaya dzechitendero vangafunga kuti kubayiwa nhomba chinhu chakashata. Chinotoita kuti ivo vange vane utano vakasimba sezvavari ndechekuti vakabayiwa dzinhomba vari vadiki, vabereki vavo vakavabayisa nhomba. Saka kana vakasabayisa vana vavo nhomba, vari kuita kuti vazowana vana vamwe vanokura vakaremara, chinhu chaikwanisa kudzivirika. Saka ndinotokurudzira vese kumaruwa, kumadhisvondo, pese zvapo muZimbabwe, munhu wese, mwana wese ngaabayiwe nhomba, whether ndedze measles, whether ndedze polio, whether ndeze zvimwe zvirwere zvatichazosangana zvatisati taziva nhasi. Because sezvazvinotaurwa, prevention is the best cure. It's better kuti tiavoide kuti vana vawane zvirwere izvi, and zvinokudzivirira kwacho kubayiwa nhomba.
Batai makadaro Dr. Ranga, tine kola aripo. Hallo kola, vari kuSouth Africa.
Chete makadiko.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uko?
Mutaura na Mfundisi Moyo.
Zvakatonaka, nekuti hatatombobvunzwawo nyaya iyoyi yekuti vamwe vana mufundisi vedzimwe kereke havabvumidzwi kuti vana vadonhedzerwe madonhwe aya kana kubayiwa nhomba dzezvirwere zvakawanda sepolio yatiri kutaura nezvayo. Imi munoti chii kumakereke uku muri kudzidzisa vanhu kuti chii?
Chinhu chekutanga, regeni kwase vose vatereri nevatariri vestudio 7. Nhau yokundo yokurapisa vana zvinhu zvakakosha zvikuru, nokuti tinokurudzira tiri vafundisi, tiri vatungamiriri, kuti mwana achizvagwa paday 1 pazuva rechitatu ane mazuva okuti aende chipatara, uye futi mwedzi nemwedzi achiri kudzamara aita gore 2 years, 3 years kusvika ku5 years kana ku10 years. zvinhu zvakafane izvi zvinobatsira zvikuru pavana nekuti tinoona matambudziko akawanda. Takamboona mwana wanga ane musikana akakura zvakanaka makore 17 years ndobva akolapisa sezvo zvaitaura Dr. Ranga akasimba mabhonzo emakumbo nemaoko akapesa ashaya. Iri nhaya yekuti vanhu vakawanda futi vamwe vabereki vanoti kana vakazara vana vanongovaendisa kwomwedzi umwe kana zuva rokuzvarwa kupa 3 days atodaro aashaendesi vana. Saka nhaya yakafanana iyo tinokurudzira zvikuru kuvateereri vose kuti vana chinonzi polio chirwere chakaipa, chirwere chemheta makumbo chakaipa zvikuru, chinokanganisa vana uye futi nokukura kwevana. Ndichida futi zvekuyambira kumakereke mazhinji tari kunawo makereke asingagoni kutaura nemazita iri nhau yekuremekedza matezvitendero izvozvo. Zvinhu zvakakosha kuti vaendese vana uye futi ndinodavira kuti kune zvimwe zvitendero zvakafanana izvozvo ndina sekuru vangu vainamata kereke iyoyo asi vakandiudza muzvikuru ndichakaiwa ndisiye kereke iyoyo ndakaita kuti ndiseze vana vangu nenzira dzokune dzokuti. Saka tinokurudzira zvikuru kuvafundisi vemakereke ose pasi pezuva kuti mwana wakakosha, atishambi kuti kunamata kune simba kunobatsira vana, asizve kunodowo nhomba dzevana dzokudonedzera dzokubayiwa zvakadaro zvakadaro. Zvinhu zvakafanana izvozvo zvinoheupa vana vanokura vakasimba, vanokura vane utano, mabhonzo akasimba kusvika mwana achikura. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Ndichida kutaura futi kuno kwatiri kuna South Africa.
Kwamuri ikoko kunana South Africa vanozvifambisa sei?
Halo,
kwamuri kunana South Africa vanozvifambisa sei?
Kuno kunana South Africa zvinhu zvizhinji zvakanaka nokuti seza tinoziva kuti vana vose makore anaa vaakuzvarirwa muzvipatara, hakusina mwana anozvarirwa pamba. Vanhu vese kana mazuva ekuzvara asvika vanoenda kuzvipatara kana kusengwa nemaambulensi vachindozvara kuzvipatara. Pouya nezuva rekudhischarge wobuda ozonzi auye ku3 days. Aenda ku3 days mwana osvika ondobayiwa nhomba yake kutanga nechipiri vachidonedzerwa saizvozvo saizvozvo. Zvinhu zvakanaka uye futizve like seni pano ndinowanzokufarira kufamba kuenda nemwana wangu kuchipatara. Ndakaenda nemwana wangu achangosvitsa 2 years kalast boni kangu uye futi neumwari kuform 2 neumwari kugrade 4 ndinoenda nawo kuchipatara ngokuti ndoda kuti vana wangu vakure vane utano, andi kuti vana wangu vazova nedambudziko mberi rokuzosasimba rokuzoita zvimwe zvirwere zvinobatsira. Saka zvakafanana izvizvi kunonasa tinoona vanhu vakawanda vaenda nevana avo asi vabereki vazhinji vanozopedzisira vasingachaendi nevana kundovabaisa. Kwa kumugara na mudzimba iri big issue iyoyo.
Aiwa, mashoko makukutu va Richard Moyo mugona kuti dene sindevele musati maenda zvenyu tozodzokera kuna Dr. Ranga.
Okay, ino ngingathanda kuichonga ndibingelela nonge kuvabukeli vonge ve Studio 7 ndibingelela nawe nave no Dr. Ranga. Ya ino ngithanda kuicho kuvandu vonge indehle kukuru kwambala mundwana maazalwa ukumukambisa lapha emtolampilo ayohlatshwa injection yakhona. Sazi kuti mamundwana maasazalwa vayabuyira naye ku3 days. After 3 days vacho every month uyakambiwa naye until ku1 year 2 years oro 3 years njalo njalo. So into leyi ibalulekile kukhulu kwambala. So ngiyafisela kukhulu kuna vafundisi vamanyamabandla angenge acho ngamagama kuti vafanele vatyele abazalwane abantwana bemasondo kuti vakhambise abantwana entolampilo ngenxa yokuthi salingabona omunye umntwana wentombozana obe minyaka i-17 ukuhamba kwakhe wathoma ukugula iinyawo zakhe zathola zingabi namandla wagcina ahlongakala ngenda efana leyo. So ngiyagqugquzela wonke umuntu even alana e-South Africa sikhona. Sazi kuthi abanye abantu bayakhamba nabantwana mhlawumbi ku3 months or ku1 year abasakhona ukukhambisa abantwana even ku3 years 5 years or ku10 years. Sazi kuthi abantwana bayahlatshwa until ku10 years neminye iminyaka njalo njalo. So into leyi ngithanda ukufisela wonke umuntu ulalelayo, ukukhambisa umntwana entolampilo kurayithi khulu kuyanceda fokusasa lomntwana ngenxa yokuthi uma wahluleka kukhambisa umntwana ngelinye lamalanga umntwana uzenza i-paralyzed asakhona ukuhamba, asakhona even ukukhuluma, unohlala nje. So uzoba mthwalo kuwe. So ngiyanifisela nonke abalaleli ve-Studio 7 ababukeli vo-VOA Shona, VOA Ndebele konge nikhona into le iyanceda kakhulu siyama niyamuzwa even no Dr. Ranga uyakhuluma niyamuzwa noma Vilas naye uyakhuluma ngendaba yegulo lo polio even amanye amasonto lawo angakhambisa abantwana into le imbi kukhulu bona nabantwana baningi bayafa abantwana baningi bayalimala siyabona abantwana emakhaya bahlezi nabo ende umthwalo futhi umntwana uyalala ilanga lonke akho nokuhamba akho nokwenza lutho mama uye emasimini kuyofuna ukudla mara umntwana akho nokwenza lutho so into leyo iyamusha abantwana asikhambiseni abantwana bethu eclinic ngiyathokoza kakhulu kwaMpala.
Aiwa, thank you so much. We were hearing there from Richard Moyo, who was able to take us through on his view. Dr. Ranga, mamuru kunzwa, zvanga zviri kutaura mutereri wedu. Tanga tiri panyaya, we were talking about some religious sects which actually prevent their children from getting some of these vaccinations. What's your word of advice to them?
Thank you, Marvelous. I think Pastor Moyo put it very well, very clearly. The word of advice is really that every child in Zimbabwe should be vaccinated, should be up to date on their vaccination schedule, like Pastor Moyo was saying. So there's, you know, vaccination or immunization at birth, followed by a few months, and so forth. We have a very systematic way of doing it in Zimbabwe. And the polio drive is one of such drives to encourage vaccination. And for those sects, members of different churches, look, people can believe what they believe, and that's okay. However, a child's life can be affected forever. You don't want to be disabled when that's something that's preventable. So you absolutely have to make sure that your children, whether they go to church or they don't, everybody gets vaccinated.
Thank you very much there. Ndomboenda kuchirwere chetsanga kana kuti cataract. Tiri kuona kuti parerenyatwa yanga iri kuti iyo ichidedzera vanhu kuti vanda kubviswa tsanga muziso kana kuti cataract vauye asi tanzwapo vachitaura kuti pauya vanhu vakawanda chaizvo zvokuti vachange vari kuwanikwa ivo vachiita maoperation 100 pezuva asi pane vamwe vanga vari kutaura vanga vari kuti ehe tinogona kuoperatwa asi nyaya yemishonga inozodikanwa kuti ishandiswe panyaya iyi havasi kuiwana. But before I come to you, Dr. Ranga, let me take a caller very quickly. Hello, caller.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani, muri kupi?
Muri kutaura na Justice, ndiri ku South Africa.
Aiwa, tipeiwo pfungwa dzenyu, tinotenda kuti mapinda muchirongwa.
Ndinotenda. Chokutanga ndoda kungokwazisa president wedu wenyika wachamisa. Ndoshuvira zvakanaka kuna vahuyiwa endenyatsime 16. Takatarisa nezveproblem yemishonga muzvipatara yatinayo. Hurumende yedu iri kuregerera ruzhinji zvakanyanyisisa. Recently they have just purchased mortar for their own political benefits, just to campaign for their own political parties. But takatarisa nyaya zvemishonga muzvipatara. Sure, they could have done much better than what they did. Because ikezvinezvi mumacentral hospitals ese ekuZimbabwe hapana kana paracetamol zvayo. Yekuti vanhu vamwe.
Aiwa, tinotenda.
Tinoona leadership yedu ichitenga mota dzakaita sedzavakabva kutenga izvozvo.
Ehe, tinokutendai mukoma Justice Zimbudzi. Let me now go to the doctor to just wrap it up. We have only a few seconds left on our program. Dr. Ranga, manzwa zviri kutaurwa nakola, pindurai tinzwe.
Kola, I think, you know, purpose of government there kuti vanhu vawane security, and security means healthcare also. So my programs akaita sevanhu vari kubviswa tsangaya, they are very critical. And we have my organizations that are assist with that, kunana parenyatwa and so forth. I think that vanhu havafane kunge vari kutya kuti ndikabviswa tsanga handizowane mishonga, because overnight munhu anokwanisa kunge site yadzorerwa.
Which
is a miracle to many people.
Thank you so much, Dr. Simbiso Rangadze, speaking to us from North Carolina. Unfortunately, time is not on our side, but would like to thank everybody, those live streaming with us. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, saying have a very good night.